pamsangano uyu uyo wakaitwa nevenue ya Studio 7 yakabatana ne Media Center pakaita makakatano makuru pamusoro pekuti chii chaizvo chinoreva kuendeswa kwemasimba kumatunhu. Asi vanhu vakawanda vaive pamusangano uyu vakaratidza pachena kuti havazi kufara nenyaya yekuparara kwemaindastri muguta reBulawayo pamwe nekusarira kumashure munyaya dzebudiriro kwavakati kuri kuita matunhu eMatabeleland. Vanqobi Zitadube Nyanzvi uye vari mudzidzisi muzvidzidzo zvehupfumi ndemumwe wevatauri vaive pamusangano uyu. Vakati hazvishamise kuti nyaya yekuendeswa kwemasimba kumatunhu inokonzera makakatanwa sezvo ichibata raramo yeveruzhinji. Vadhuve vakatiwo zvakakosha kuti vanhu munyika vabvumirane gwara kana nzira yakajeka yekuti izvi zvichaitwa sei.
Mari for the whole nation is very difficult to share in accordance with the provinces. Usina ku understand the different characteristics of those provinces. So in inango what I would say is unofanira have a national dialogue on these issues. Kuti if we want to share mari to share say, and are there justifications of sharing mari acho, and who is going to be leading this? So my provinces is anofanga ku to select a committee that is going to lead my processes at devolution now. I think that is the critical point to start off.
Takunda Madzana ndomwe wevechidiki vaive pamusangano uyu. Takunda akati havumirane nepfungwa yekuti hupfumi hugova nokuchishandiswa huwandu hwevanhu vari mumatunhu akasiyana siyana, achitiwo maonero ake ndeyekuti kuendeswa kwemasimba kumatunhu haizi nyaya inofanirwa kunetsa.
Nyika kana ichipa maprovinces mari ngaipe vanhu mari, tisingatarisa nokuti vanhu vacho vakawanda sei ndava. Tine dambudziko rekuti unowana kuti utungamiri vanoti dzimwe nzvimbo dzine vanhu vakawanda vachiita kuti nzvimbo dzavo dzavanobva ivo dziwane mashezi akakura. Zvinopedzisira zvichiita kuti zvinoafekta dzimwe nzvimbo dzine dzichinzidzwa dzina vanhu vakawanda nenyaya yekuti vanochida kuti manzvimbo dzavari kubva dzinge dzichiwana shei akakura. Zvinova zvisingazvinirani manje nemagariro avanhu nekuti vanhu vanobenefita zvinhu zvakawanda zvakaita sei. Saka isusu zvatinongokurudzira ndezvekuti hurumende ngaingotarisa nzvimbo nenzvimbo, kana nzvimbo chingodzi province, that province is enough kuti ingowana zvine zvishinda nemwe nemama province.
Vamwe vanhu vaive pamusangano uyu vakati nyaya yekuti kune vanhu vakawanda vanogara munzvimbo dzavasingabvi, humbimbi ndoga pamwe nehori kunyanya hunoitwa nevezvematongerwo enyika ndezvimwe zvinhu zvinokonzera kusarira kumashure kwematunhu ari munyika. Asi mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami avo vaivewo pamusangano uyu vakati vanhu vemuZimbabwe havafanirwe kuitirana rusarura kuchishandiswa nyaya yerudzi kana kuti munhu anobva kupi, vachitiwo matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika akangofanana. Vakambarami vakabvuma kuti huori idambudziko guru munyika, asi vakati kana kuchitariswa makanzura pave nemitemo yakajeka inobatsira kudzivirira nyaya yehuori uhu.
Kwachiyadzo tokakabva maridzisi dzemadiamond nema 15 billion amunonzwa achitaura nezvavo. They actually affected also. Tinana Victoria Falls, they are also crying nenyaya yedevolution. They want to manage maresources avo. Vane tourism, they get a lot of foreign currency kuku Victoria Falls. Saka Matabeleland is not the only province iri kuaffectwa nedevolution. It's almost all the provinces because one or the other. Mamwe province ane manatural resources avo, maresources edu ari kucentralize ari kuenda kuHarare. Asi maprovinces chaari kuchema nazvo ndezvekuti mari dzavo dzikadzika vakazishandisa where they are collecting their revenue. Zvinovabatsirawo kuti at least maguta avo angachigadzirisika.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa avo vaivepo pamusangano uyu vakaudza Studio 7 kuti kuendeswa kwemasimba kumatunhu kunogona kubatsira kupedza matambudziko everuzhinji munyika, asi vakati havazi kugutsikana nenzira iri kutorwa nehurumende mukuti danho iri rizadzikiswe.
Pamusoro pekunonoka kuimplementa devolution kwavakaita, hurumende yeZimbabwe yakuuya ichizadzikiswa nenzira dzisiriyo dzakataurwa nevanhu zvatoti distorted muchirungu. Harisi basa racentral finance minister rokuallocata maresources kumaprovinces, ibasa remaprovinces. Iwo atiri kuti ngave nesimba rokuzvitonga nekuallocata maresources vari kumatunhu ikokoko. Zvakare vari kutaura nezvekuti vari kuallocata rimaridzi vachitarisa yatinoti population profiling ne infrastructure kuti province ne infrastructure iri in place ndeipi kuti sina ndeipi izvozvo pane ma contestations akawanda especially panyadze population profiling pane ma provinces anofila kuti ma census figures anenge ari distorted.
Musangano wane zuro uyu waive wekupedzisira muchikamu chemisangano yakaitwa ne Studio 7 ichishanda nesangano remedia center munzvimbo dzakasiyana siyana munyika senzira yekunzwa mafungiro everuzhinji panyaya dzebudiriro nezvimwe zvinovabata mumagariro avo zuva nezuva. Misangano iyi yaiitwa nerutsigiro rwemuzinda wenyika yeAmerica muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 Mobulawayo, ndini Taurai Shava.